Panguva ino gore rega rega vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo kushanyira hama neshamwari sezvo vanenge vasingaendi kubasa kana kuzvikoro. Panguva iyi tsaona dzemumigwagwa dzinowanda sezvo mabhazi nezvimwe zvinotakura vanhu zvinenge zvizere mumigwagwa munyika yose. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Fat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vose vanenge vakuvara vanofanira kurariswa nedivi rekuruboshwe nokuti zvinobatsira kuti vakarutsa vasa zomedza marutsi avo achienda kumapapu.
Tsaona yazoitika, tinokurudzira kuti chekutanga panoita inonzi first aid pa site of accident. Munhu wese anenge aita tsaona ari unconscious kana kuti asinyatsogona kumira kana kufamba kana kutaura, tinoti ngaararise neyatinoti left lateral side. Anoraswa nerudivi rweruboshwe akatsamira ruoko rwake rweruboshwe kana ruoko rusina kukuvara achikwanisa kurutsamira. Zvinobatsira kuti asaita yatinoti aspiration, kuti asazomedza karutsa, asamedze marutsa ake apinde kumapapu, uyezve kuti mate asaerera achipinda kumapapu.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana pane vanenge vakuvara zvokubuda ropa, vanhu ava vanofanirwa kusungwa nemicheka yakachena panzvimbo inenge ichibuda ropa. Dr. Chiripanyanga vanotiwo kana tsaona yaitika vanhu vanofanira kufonera ambulance nekukurumidza kuitira kuti itakure vanhu vakuvara, nokuti vakatakurwa nevanhu vasina ruzivo vanogona kuwedzera kukuvara kunenge kwaita munhu mutsaona.
Kana paine pari kubleeda, tomega sure kuti bleeding yese yastopa. Kana kutora hembe dzakapfekwa nevanhu kana pasina mabandage, kusunga pari kubuda ropa kuti ropa rimire kubuda. Kana paine mabhonzo ari kuoneka kuti zveshowa pagumbo rachikoka ndiroko rachikoka, kutora kana macardbox kana zvitanda tosunga around takatenderedza ruoko rwacho rwakatyoka kuti rusarambe ruchidengla ruchirembera, rurambe ruri fixed. Zvinobatsira kurejisa bleeding nekurejisa patient pain. Izvo zvinobatsira kuti vanhu vapone vakawanda. Chekupedzisira chandoda kukurudzira vanhu kana paitika tsaona, musamhanya kutakura vanhu nedzimotikari dzenyu. Pamanikidza munhu kumisa mukamota kadiki, machances ekuti munhu anokwanisa kuzotyoka mutsipa nokuda kwekuti haana kutakura zvakanaka kana kuti achiita worse condition yake nenyaya yekuti haana kutakura zvakanaka.
Dr. Chiripanyanga vanoti panguva yezororo rekisimusi negoredzva tsaona dzinowanda nokuti dzimwe nguva migwagwa inenge ichitsvedza kuburikidza nekunaya, uye mimwe migwagwa inenge iine makomba anogona kukonzeresa tsaona. Dr. Chiripanyanga vanoti vatyairi vedzimota vanofanirwawo kuona kuti mavhiri emotokari dzavo anokodzera kushandiswa, uye kuti vasanwe zvinodhaka pamwe nekusashandisa nharembozha apo vanenge vachitya kaira motokari dzavo.
Usanwe zvinodhakwa uchidriva. Tinoti no drinking and driving, nekutoona kuti tsaona dzakawanda dzinokonzereswa nenyaya yekuti driver anoza control nenyaya yepamenge akadhakwa, saka atadza kucalculate mabreaking distance nekuona dzimwe mota dziri kufamba. And four, macellphone edaya, social media. Mazuva ano vanhu vakawanda unonga achichaira motikari yake achienda paWhatsApp, achaira motikari yake achipindura mamesaji. Zvinokonzeresa tinoti munhu ari kuchaira achienda pafoni pake ari paWhatsApp ari wese dzani munhu ari kuchaira motikari akadhakwa.
Mumwe mugari wekuWestlim zvari ane switcha rakupa vanoti kuita nzendo panguva ino yezororo zvinotyisa, nokuti munhu wese anenge achida kuenda kunoshanyira hama neshamwari, zvokuti ivo vanoti vachamirira kusvikira mari yekuti vakwire ndege ikwane vozoenda kuSouth Africa.
Ini ndaida kuenda kuSouth Africa nebhazi, but nemamiriro akaita zvinhu, rodhi dzacho dzakatoshata, maaccidents achona akawandisa anogona kungoitika. Saka hapana wanichaenda, ndichangogara ndomirira kusvikira ndane mari yendege.
Dr. Ruth Labode vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, nokudaro vanhu vanofanirwa kungwarira kusapinda mutsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa anoedza kuderedza tsaona nekuisa mapurisa akawanda mumigwagwa anenge achiona kuti vatyairi havasi kutyora mitemo yemumigwagwa. Asi vaNyati vanoti vatyairi vazhinji vanongoti vakabva paroadblock vanobva vatanga kumhanyisa zvakanyanya motokari dzavo kana mabhazi, izvo zvinozokonzera kuti tsaona dziitike.
Mapurisa arimo mumugwagwa taura kudai, asi zvinoita vatyairi zvinhu zviri pachena zvinozikanwa kuti vanhu vane katsika kekuti vachingopfuura pamapurisa votanga kumhanyisa motikari dzavo.
Gore rapera vanhu vanodarika makumi matanhatu nevasere vakafa mutsaona yemumigwagwa munguva yezororo rekisimusi negoredzva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzami.